chiripone chekuti varairidzi vanova mamembers edu vakazopedza gore vachitsutsumwa nekunyunyuta zvakanyanya tanga tisinganyasofambisi nyaya yemari zvakanaka vachitadza kunzwisisa kuti promisi yakanga yaitwa nehurumende yanga ingori promisi yakataurwa kumaelection yekunzi gore rinopera takuwedzerai mari zvino zvakapedzisa zvaita sekunonzi isusu tisu takanga tiine mhosva yekutadza kutsvaga mariyi zvino gore ratanga vashandi vaakuti todii gore raakutanga gore rakapera tisina mari saka iye zvino zvavataura vashandi vacho ndezvekuti vari kuti hatingokwanisi kuenda kubasa tisingazivi kuti tikunotambira marii kana kuti urongwa hwa2014 hwacho hwakamira sei nekuti bhajeti yavatinamasa haina kunyatsojekesa kuti upenyu hwemacivil servants huchafamba sei nekuti vese vari kundinyorera kana vese vari kundifonera vari kufonerawo purezidendi mastructures edu vari kuti tatambura makore matatu here tisina kuwedzerwa mari kureva izvo kuti generation yematicha iyoyi ndiyo isina chinhu ndiyo isina imba ndiyo iri kurambwa nevakadzi ndiyo iri kutadzisa kuendesa vana vayo kuchikoro ndiyo iri kurambwa nevarume nekuti mari yavanounza kumba haina basa kureva kuti we have just become a generation of maticha ari kutambura more than any other generation kubva patanga kudzidziswa muzimbabwe after independence
hamuoni here kuti makasika kuti nhengo dzenyu dzinge dzichitora danho here tichiona kuti nhaurirano dzemihoro dziri kutarisirwa kuitwa svondo rino
chiripo ndechekuti vanhu ngavanzwisise kuti murwi wehondo munhu anogara arodza mapfumo ukazoti hondo yatanga wochiti ndotanga kurodza mapfumo kwokukanaya pfumo racho usati warodza unorirodza nei kusina mvuto chiripo ndechekuti tiri kuti taakurodza mapfumo taakutsvaga mapakatwa edu taakutora nhoo dzedu taakugadzirisa zvese netsvimbo tiri kuveza nepamusana pekuti tikamirira kuti kana zvazoramba tozonozvitsvaga komiti yacho ikapfuma yakatsva tsvimbo dzatozotora kuti ngatigare tapinda mumudi yekuti kana hurumende ikatadza kunzwisisa zvatiri kutaura hationi paine imwe option
kana pakava pasina chamuka kusvika musi unovhurwa zvikoro svondo rinoya musi wechipiri matanho apa achatorwa nenhengo dzenyu
hadzisi nhengo dzedu chete macivil servants akawanda nepamusana pekuti ndinodavira kuti pese panotaura vanhu pane vamwe vanenge vachiteerera vanenge vachitobvuma zviripo chiripo ndechekuti tiri kusenda a very clear message kuti hurumende dai vari kumaholidhe vakurumidza kudzoka dai vanga vachiongorora nyaya iyi vakurumidza kuti dana tagara pasi nekuti iye zvino ndikaramba ndichikuudzai chokwadi kuti vashandi vari kumbotaura nyaya yekuti tichanosenzera chii ndofunga kana varungu chaivo vaidzvanyirira vanhu munomu vaiudza munhu kuti uchanotambira chii ngatiudzwei kuti mari yamo kunoshandira gore rino richitanga kotoro ino richitanga temu ichitanga imari yakati ndofunga ndo proper labor relations hakuna munhu angangoshanda kuti toroba dzairopinda mumunda umu hauna kumboudzwa kuti uchapuhwa maheu here hauna kumboudzwa kuti uchapuhwa mazhanje here hauna kumboudzwa kuti uchapuhwa kanhiyo here inyika yedu yatiri kutaura nezvavo chinotisa ipapo chii